munyika muno muzvino hazvina kumira zvakanaka zvachose. Munoona ini kuti pari zvino hurumende yavamunangagwa inoda kubvisa constitution yevanhu, yoda kuisa zvigamba zve, yobva tobvapo tiri kuona kuti even kunogara vanhu kukwane mabhinya anonzi mashurugwi ari kuuraya vanhu, havanyanyi kumbosungwa vanhu ivavavo. Tobvapo zvakare tiri kuona kuti mamwe mapato achida kuwanavo kana kuti achida kuita mameetings awo, kunyanya-nyanya MDC iri kurambidzwa kuita mameetings ayo, hakuna mareforms ari kuitika munyika muno. Saka zvinhu hazvina kugadzikana, hazvina kumira zvakanaka. Pari panyaya yenhaurirano apa, nhaurirano dzinofanira kuitwa hongu. Asi chinofanira kuitika ndechokuti tinofanira kuita nhaurirano paina mutongi gawa.
Vamangwana munoti kudini mashoko?
Isu hationi midhi yamutongi gava, ndopatiri kutipesane navo nokuti nhaurirano dzatiri kuda kuita ndedzokuti togarisana sei munyika medu, tovaka sei ikonomi yedu, togara sei sevana womunhu mumwe chete. Hatisi kutsvaka power sharing, hatisi kutsvaka transfer of power. Haisi nhaurirano iyoyo. Tataita sarudzo dzedu dziri mutezo dzeconstitution, tiri kusangana in the next election pairi kudaidzirwa. So hatina nhaurirano mu-2023, ndo muri kuuya next election. Saka hapana nhaurirano dzepower sharing, hapana nhaurirano. Nhaurirano dzongoripo ndedzokuti kana ikonomi inobata munhu wese, chii chatingaita kuti ikonomi yedu iite zvakanaka? Saka vamunangagwa vakatotangaisa nhaurirano awo mapato akada kuuya kunhaurirano. Saka nhaurirano idzodzo toripo, chatava tomira ndechoti tizevo kwenbc kuti vambopetukawo vaita vana vezimbabwe vauyewo kudare riri kugara vamwe vachitaurirano.
Manzwa zviri kutaurwa izvo, vamonzora hanzi uyai kupolad.
Dambudziko riri kuita vanhu vezanupf nderekuti vakanzwa izwi rekuti kutaurirana pakati pemdc nezanupf, vanofunga ivo kuti taakuda government of national unity, tinodawo kuita maministers, tinoda kuita mavice president kana maprime minister. Kwete kwete, isu nhaurirano dzatiri kutaura ndedzekuti zvinhu munyika muno zvakaipira vana vezimbabwe. Kwete isu tiri kuparlamendi, kwete isu tiri kumapoliti bureau nekumanational executive. Vari pasi apa vari kunonga svosve nemuromo. Tiri kuona zvakare vezanupf vauda kuchinja bumbiro remutemo wezimbabwe. Tiri kuti ngatitauriranei zvinhu izvozvo, hatina kumbobvira tati power sharing, kwete. Asi patinenge tichitaurirana paya, tinozivana isu nezanupf, tinozivana isu, vachamisa vanoziva vamunangagwa, vamonzora vanoziva vamangwana, MDC inoziva zanupf. Saka kuti zvinyatsotauriranwa zvakanaka, seta zvanga zvaita president Beki zviya zvokuuya vachida kuenzanisa vanhu, zvinenge zvakanaka nokuti panoda mutongi gava. Hapana chinobuda kana pasina mutongi gava.
Vamangwana manzwa zviri kutaurwa navamonzora.
Handisikwira navo nokuda kwokuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegoshiyeta pasina mutongi gava. So we don't need mutongi gava kuti vana vezimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvii kufamba zvakanaka, angoti apa indakamboapply kuti ndiite meeting handakupuwa mvumo namapurisa, totaurirana kuti tingazviita sei, hazvidi mutongi gava zvose. Takakwanisa one, ini navamonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government, takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvozvi, pakaa pasina mutongi gava.
Vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hope Sanda.
Vamangwana, vamwe vari kuchema-chemawo munyika umu kuti hurumende iri kutonga yezanupf inenge iri kukundikana kugadzirisa matambudziko evanhu vaya vari kufamba nemabhemba vachinzi nezita remadunurirwa mashurugu.
Ayo vari kutogadziriswa because mapurisa ari kuita basa ravo, vakatotumwa kuenda kunzvimbo dzose dziri kunetsa idzodzo.